Muna akasvika pamusika wekatanga munoton anotambirwa negurumwandira revanhu vanenge vachitengesa hove, madomasi, muriwo nezvimwe zvose zvokudya zvinodiwa nevanhu mudzimba. Asi havasi vese vagari vemunoton vari kukwanisa kutenga chikafu, sezvo vamwe vakaita samai Mary gara pasi, avo vanogara nemurume wavo anorwara, pamwe nevana vatatu nevazukuru vaviri, vachiti vari kukanga waya.
Varume vangu ava vakastroka ndokuruhwa njere, havaoni, havatauri papa zviya zvokuita nyaya, kudya havadyi zviya zvokuti unotiwo munhu adya. Chinondinetsa ipo pano kubva e2013 kusvika izvozvi, sipo chaiyo inondinetsa. Ndine vana vechikoro vazukuru vandina mari yacho yekuti ndinhingikire. Ipapa vanozviitira mapamba, handikwanisi kuti nditenge mapamba acho.
Amai gara pasi vanoti chikafu chiri kuvadhurira zvakanyanya, zvokuti havana kana chavari kukwanisa kutenga kuti vararamise mhuri yavo.
Bhagedhi rechibage $100 kugaisa $15. Ini kazhinji kandinowanzoita ndiwanzobatsigwawo nevanondibatsira, shamwari ndodzowanzobatsira. Kana kufonawo muhama vandakaberekwawo nawo, handinawo chokubata, vanondipa apo napapo kungogara uchingotambura. Izvozvi mwana chai chai gore rapera rose wakabhadhara temu imwe chete hana.
Amai gara pasi vanoti nekuda kwekushaya chikafu kwavari kuita, zvave kuvaomera kuti vachengete murume wavo zvakanaka, sezvo akaremara mitezo.
Hapana, vatiungovapa sadza iroro, hapana chimwe chandingakwanisa kuvapa. Isadza izvo chango, dai vaitaura maivabvunza kuti sekuri mambo mweivo chokuti mungaita utano, rinongova sadza. Sadza racho ranga riri mavheji, mavheji acho pandakaandaindavo uko ndatagwawo nemota kunhamo, ndokwandakabva nezvimavheji izvozvo zvatavabika tikatodya, todya futi manero.
Vamwe vari kushaya inherera dzakaita saPatience Mavhiri, ane makore 13 ekuberekwa, uyo anogara nevanen'ina vake vatatu mumusha wengoni muno munoton. Mwana uyu anoti iye nevamwe vake vanotorarama nekubatsirwa nechikafu nevamwe vagari munharaunda, uye anoti wonguva zhinji iye nevanen'ina vake vanoenda kuchikoro vasina chavaisa mudumbu.
Chikafu ndizvozvo, asi chinenge chiri chishoma, hatisi kuguta. Kuchikoro, tikaenda kuchikoro tinodzingwa, hatina kubhadhara school fees, saka pane nyaya.
Vamwe vakatarisana nedambudziko renzara ndamai Modesta Chindamba, avo vanogara nevanavo vanomwe pamwe nevazukuru vashanu mumusha wekatanga. Amai Chindamba vanoti vave kutoswerera kunhonga zvigubhu zvakashandiswa kuti vatengese vawane chouviri.
Zvigubhu zvatiri kunhongawo mazuva ano zvatikaona mwachinhonga kuti hanzi zvinoita, tiri kunhongawo zvigubhu kuti tizotengesawo. Amenowa vanhu vacho mari yacho iri pasi, handisi kuzati vanenge vachizotengesa nemari, asi mari yacho iri pasi, tisati tazvitengesa.
Amai Chindamba vanoti sezvo mari yavanowana mukutengesa zvigubhu izvi isina zvizhinji zvainotenga, vave kutotengesawo mishonga yechivanhu, uye vave kuswera vachitsvaga mashizha etsine kuti vabike vawane chekusevesa sadza, sezvo vachiti havana mari yekutenga zvinonyautsa mukanwa zvakaita senyama nemuriwo mumapindu.
Mutsino watikatotemawo musi unoyu, kune zviru zvedu zvatikarima kubhurawairodho, ndiko kuchibage chatandadya changa chakaita sechichi. Bataenda bataona mumwe murume achitobowo muriwo munda medi macho, saka chingu yakazoperera kumutsine uyu notakanisa kurape kutanga chitora nechitunda, handisina mbokuenda. Tibva tangotema mutsine uyu nasisao, tikati ende tinoonanika. Takaona mino murume akangoita seniso vari tu atematema muriwo, tibva tati hapana zvatingaita, ngatitemewo mutsine tinoonanika.
Zvichakadai, nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa vanoti vari kuedza napose pavanogona napo kubatsira mhuri dzakawanda nechikafu, vachishanda pamwe chete nemakanzura. VaMuliswa vanoti chimwe chechikafu chavari kupa vanhu vakachipiwa nemutungamiriri wenyika kuti vagovere vanhu vasina chikafu. VaMuliswa vanoti ruzhinji rwevanhu muNorton rwakatarisana nenzara yakakomba.
Norton ine population iri kukura, inzvimbo yanga yakavakwa infrastructure to cater for 30,000 people, iye zvino zviya 80,000 to 100,000 people, and zvakawanda zvati wandei nekuwanda kwaita vanhu, zvakawanda zvinodiwa nekuwanda kwaitawo vanhu, chikafu kunyanya chinodiwa and so forth. Kukura kwaita Norton, lenda ina kukwira, kukura production isikunyanyo itanemazvo, though it's a peri urban area, kune farming iriko land kuna na ward 13 14 and 15 drought inakubetsera zvakare kuti tibe tione kuti vanonana chikafu chavo vagara vachirima home town dimomo zvibagwe zvavo asi pari zvino zvatome inenyadzi ne drought data receiver it's
zvichakadai amai gara pasi vanoti havasati vakwanisa kuwana rubatsiro kubazi rinoona nezvemagariro evanhu.
Iyo unfair yakauya kuzobatsira sisi ine handidi kunyepa kusvika nhasi 2013 ndichibata dhodho ndichiita sei handanganari wabatsiro gwandakawana gwandinowana asi vamutohwa chii vanobatsigwa tokuti hamberi kuti vakaita sei vanobatsigwa iye mindokutanga kutouyawo panona.
Vamuliswa vanoti chakakosha ndechekuti pasapinzwe zvematongerwo enyika mukati kana hurumende kana mamwe masangano anobatsira achinga abatsira nezvokudya, sezvo achiti nzara inobata munhu wese zvisinei kuti munhu anotsigira bato ripi.
Iye zvinezvi takaita command agriculture kuna vamunhu vakutora mafertilizer vakati vada 20 hectares asi ari kutora mafertilizer 200 hectares uku imari haigona kusevhwa nekundakambobvunza muparlamendi kana tine drought iri kuya tichiziva tadini kushandisa mari yemafertilizer tifanotenga chikafu tipe vanhu togadzirisa irrigation totageta mafarmers ane irrigation chete kuti vafane kurima tichiisa imwe irrigation munamwe mafarmers nekuti water bodies akawanda ane mvura asi irrigation hapana saka tofanga tichitaura chokwadi noti kungoita zvinhu zvekufadzana and so forth saka imwe mari yakawanda yakaenda kumafertilizer kune vanhu vanotengesa vasingarimi yafana kunotenga chibage ende iye zvinezvi hatisi kuziva tichibage.
Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vakatarisana nenzara munyika vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe uye nhumwe yesangano iri inoongorora nyaya dzekuwanikwa kwechikafu iyo yanga iri muZimbabwe mukupera kwa 2019 yakayambira kuti dambudziko rekushayikwa kwezvekudya munyika rinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Dhorobha reNorton ndiro rakanzi neWorld Food Program rine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha ose sezvo vanhu makumi mashanu nemashanu kubva muzana vasina chekudya. WFP inoti nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munzvimbo dzakaita seNorton yakabva yaparura kekutanga munhoroondo mayo urongwa hwekubatsira vanhu vari mumadhorobha vari kunyanya kunetseka nechikafu uye mari. Ndakamirira Studio 7 kuNorton, ndini Thomas chiri pasi.